Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 18 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanomisa basa vakuru vemauto vana paine tarisiro yekuti vachapiwa mabasa ekumizinda yeZimbabwe kunze kwenyika. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vatenda ibiti vanowanikwa vaine mhosva yekutyora chikamu chemutemo wesarudzo vachipiwa mukana wekubvisa faindi yemadhora mazana maviri kana kuti yekugara mujeri kwemazuva manomwe. Sangano reEuropean Union rinoziya nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende yeZimbabwe. Gurukota rezvemitambo netsika muzvare Kest Coventry vanozivisa kuti Zimbabwe haichaitirwa makwikwi emutambo wenhabvu EcoSafa Challenge Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru wemutungamiri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Siwanda vazivisa nhasi kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vamisa mabasa vakuru vemauto vana ava vekutarisirwa kupiwa mamwe mabasa ekumirira nyika kunze. Vakuru vakuru vechiuto vanonzi vamiswa mabasa ava vanoti Major General Douglas Nyikayaramba, Major General Martin Chedondo, Major General Anselm Sanyatwe pamwe na Air Vice Marshal Sheba Shumbayaonda. Vana ava vanonzi vave kupinda kunoshanda mubazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika. Asi vamwe vanoona nezvematongerwo enyika vanoti uku kudzikiswa kwaitwa vanhu ava kubva pazvigaro zvavo kwete kuti vari kukwidziridzwa nekupiwa mabasa ekuti vange vachishanda kumizinda yeZimbabwe. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi revarume vana ava. Ngatinzwe hurukuru yataita nemunyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika mubato reMDC vaJoyce Mutsekwa.
Chekutanga ndechekuti handifungi kuti vaMnangagwa ava zvavanotaura kuti vane programu yereengagement vari serious. Nekuti kana uda kuita programu yereengagement nedzimwe nyika unoisa your best foot forward. And vanhu vanotanga kupa chimiro chenyika vanhu vanosenza kudiplomatic call ino foreign affairs. Saka zvinosekesa chokwadi kuti angafunge kuti ari kuda kuita reengagement nedzimwe nyika woti best foot forward ndo vanhu vechiuto ava vaaretire vaarida kuti vaende kunzvimbo dzakada zvinonyadzisa. Chekutangazve ndechekuti vanhu muno muZimbabwe hatikanganwi, tinongonyarara hedu asi hatikanganwi. Tinoziva zvakaita Douglas Nyikayaramba pachina Mugabe. Tinozviziva izvaakaita vanhu muZimbabwe havakanganwi kuti vanhu vakanetseka mauto achinga akuita fanika aamerisha zezanupf pamusana paDouglas Nyikayaramba. Tinozviziva futi isisu kuti musi wa 1 August pakaitika nyonganyonga muno muZimbabwe. Tinozviziva kuti munhu akamira pamberi pecommission yava muMonkandi seexpert, munhu anoziva zvechiuto, ari kununura kuti maseja hapana chavakakanganisa, aitsanangura kuti kana munhu akanaka anga ari kuridza futi akapfugama, zvinotaura kuti munhu iye arida kuridzira mudenga. Munhu iyeye ndiSanyatwe takamunzwa tese, haisiri secret. So vanhu vakadaro vanosekesa nyika.
Tinoonawo kuti vanhu vanga vari muchiuto kwenguva yakati kuti vane ruzivo nezvinenge zvichitarisirwawo kunge zvichiitwa nehurumende yeZimbabwe. Munofunga here kuti neruzivo rwavo vangakundikana kumirira nyika?
hapana munhu angapikise kuti vanhu vane ruzivo rwemabasa avo. Asi iyoyo haisiri qualification yekuti ungachizomirire Zimbabwe nenyika.
Vanga vari munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika mubato reMDC vaJaus Mutsekwa vari parunare kwaMutare neStudio 7. Mitumbi makumi maviri nemitatu mitumbi makumi maviri nemina yakaburiswa migodhi miviri inoti Cricket Mine neJongwe Cooperative iri kuBattlefields kukadoma inonzi yakwaniswa kuzivikanwa nehama dzevafi uye yatotakurwa kuenda kumisha yavo kunochengetedzwa. Vamwe vasere vanonzi vakaburiswa vari vapenyu asi basa rekutsvaga mitumbi yevamwe vasati vawanikwa pamwewo netarisiro yekuti vamwe vanowanikwa vari vapenyu zvinonzi zvinogona kutora mazuva akawanda nekuda kwemamiriro akaita zvinhu pasi pemugodhi apo mvura inonzi ichakawanda uyewo iri kuramba ichinaya. Ukuwo bepanhau reZim Live rinoti gurukota rinoona nezvezvicherwa Winston Chitando vakazivisa nezuro kuti hurumende iri kuda kuwandudza mitemo yekucherwa kwegoridhe nemakorokoza zvichitevera tsaona iyi. Bepanhau iri rinoti vamwe vari kuda kuti vaChitando vasiye basa vachivapomera mhosva yekunonoka kuti vanhu vakadzivirirwa nemvura vari pasi pemugodhi ava vange vachinunurwa. Mutewedzeri wasachigaro webato reMDC vatendai biti vavanikwa nhasi nadare ramagistrate muHarare vaine mhosva mbiri dzekutyora zvikamu zvemutemo wesarudzo uye vapiwa mutongo wekuti vabvise faindi yemadhora mazana maviri kana kugara mujeri kwemazuva manomwe. Rimwe remagweta anga achimirira vabiti vaAlec Mchade Hama vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vabiti vavanikwa vaine mhosva yekushambadza zvakabuda musarudzo zeki isati yazvishambadza. Mhosva idzi dzinoti yekuti bato ravo reMDC Alliance ndiro rakakunda musarudzo uyewo yekuzivisa kuti mutungamiri webato ravo vaNelson Chamisa ndo vachange vave kutonga. Asi vamuchade hama vanoti vabiti vari kuramba mhosva idzi uye ivo semagweta avo vatotanga kugadzirira magwaro ekupikisa nyaya iyi kudare repamusoro reHigh Court vachitarisira kusvitsa mapepa aya kudare iri mangwana. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Semuze kwamunoita nhasi nyaya iyi yanga ichindogurwa kutaura kuti izvo mutongi yanga achazondipa mutongi wake kuti izvo paumbovo hwese hwakapiwa mudare nevamuchuchisi navabiti vabiti vane mhosva here kana kuti havana. Saka nhasi azoverenga mutongo wake akati iye sekuona kwaaita vabiti vane mhosva dzese dzavakapomerwa izvozvo izvo. Saka naizvozvo amba vabata nemhosva dzese mbiri dzavakapomerwa kuti vakaita mukunzivashambadza kuti bato ravo reMDC Alliance ndo rakanga rakwanisa kukunda musarudzo vachitiwo zvakare kunyange zvavakataura izvozvo kuti vachamisa ndo vakanga vachazoita purezidendi vabatwa futi nemhosva yezvichinzi washambadza kureuti dziki yanga isati yazvitaura izvozvo izvo. Saka vabatwa nemhosva dzese dziri mbiri.
Saka vabiti vatambira here mutongo wabuda uyu?
Havana kutambira. Saka izvozvi titori mushishi kunyora mapepa ekuti tikwidze nyaya yacho iyoyi kudare guru redzimhosva rekuHigh Court tichiti isisu kunzi vabatwa nemhosva hatisi kubvumirana nazvo zvichienderana nokuti izvo sentensi yacho yazopiwa iyoyo mutongo wekuti vabhadhare $200 haisi kubvumirana nazvo zvakare. Saka tichiri kuita mapepa acho newo ekuti tikwidze nyaya iyi mberi indoongororwa nedare rekuHigh Court kuti iyo mutongo waGloria Takundwa vatonga zvakanaka here.
Kana munhu akanga atongwa achiwanikwa aine mhosva saizvozvi zvinoreva here kuti vacharamba vachizoshanda segweta vachirambawo zvakare vari nhengo yeparamendi?
Vanoramba vachishanda segweta vari nhengo yeparamendi sekutaura kwandakamboita nyaya iyi haisati yapera. Mitemo inobvumidza kuti munhu achinge abatwa nemhosva zvaasingabvumirani nazvo anogona kukwidza nyaya yake kumatare ari pamusoro. Saka kutokwidza ikoko kunototaridza kuti havasi kugutsikana nazvo saka hapana umwe munhu anokwanisa kuita kuti vasarishande kana kuti vasaita member ye parliament sekuti izvozvo vari kuapila conviction yacho naiyoyo nesendei.
Rimwe remagweta anga achimirira mutevedzero wasachigaro weMDC vatendai Biti vaAlec Mchade Hama avanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reEuropean Union nhasi razivisa kuti vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vacharamba vari pasi pezvirango zveupfumi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru venyika. Sangano reZimbabwe Defense Industries ranzi richarambawo ndingadzokorora. Kambani yeZimbabwe Defense Industry yanzi icharamba iri pasi pezvirango izvi asi vaAugustin Chihuri navaHepton Bonyongwe avaimbwa muhurumende yavaMugabe vabviswa pazvirango izvi. Ukuwo munyori mubazi rezvekuburiswa kwamashoko vaNick Mangwana vanyorawo padande mutande reTwitter vachipembedza zvaitwa neEU izvi vachiti zvinoratidza kuti sangano iri riri kuona zviri kuitwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa zviri kuedza kuti vadyidzane zvakare pamwe nekudyidzanawo nedzimwe nyika. Kunyanga hazvo vanga vachiti dai zvirango izvi zvangobviswa zvose. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Haipapo ndoona kuti European Union zvayo kuti vati Mugabe aramba ari pamasanctions ari kwangu inyaya yavo yekuti akamboita zvaakaita especially panyaya yeminda tinoona kuti European Union ana Britain vakarwadziwa sere kune nyaya yeland reform. Zimbabwe ndaifunga kuti Mugabe ndiye angari mutungamiri wakaita izvozvo asi vari kurasika vepapa vanhu veEuropean Union nekuti nyaya yeland reform yanga iri nyaya chero yacho ingatorwa naMugabe chero pakati wapo maright violations akaita asi nyaya yekuti minda igurirwe kuvanhu particularly maZimbabwe chinhu chinotodiwa nevanhu vemuZimbabwe zvakanyanya asi tisingakurudzire violence yaiitwa plus vaMugabe kuti varamba vari pa masangiri zvazvina zvinobatsira vamugabe zinaupiri returning 95 in a week time actually saka handioni kuti zvine zvatsi zvinokwanisa kutibatsira kunze kwokuti vanenge vangovengawo Mugabe nenyaya yezvo zvaakamboisa achiri mupawa asi hamugabe asiri fecta mupolitics dzatinadzo the fecta mupolitics dzirimo imilitary yemuzimbabwe ichishanda nekutungamiri wezanu ndo vari kutora kodzero dzevanhu ndova ari kutumira masoja kundoponda vanhu masoja achinda achire pavanhu ndova vanofanira kugara navo pasi vaudze kuti bihavhia yavo yavanoita haibvumirwi pasi rese.
Tiri ipapo pane vemauto taona vachiwenga vashiri navasibanda vemuarmy vari kunzi ivo pari zvino masanctions avo kana kuti zvirango zvavanga vakatemerwa zvamboitwa iye inonzi suspension pachirungu munoona zvichitibatsira here izvi?
Vanhu vachitarisirawo kuti pamwe vanhu vemuchibute ivavo vakatazvikura vanokwanisa kubatsira kuti nyika ibehave zvakanaka nekuti mauto avo vanenge vachitungamira particular nevasivanda asaramba achidini achikonzera zvemhirizhonga achiita zvekuponda vanhu achiita zvekuva vanhu saka pane chiri kubuda kuti aiwa zvirango zvavo zvavanoita izvi vanozviita kuti kana hurumende yezimbabwe ikaremekedza kodzero dzevanhu ikaita utongo hwejekerere pane mukana wekuti Zimbabwe ipinde mucommunity of nations ipinde muna commonwealth ishande neEuropean Union vaite business navo zvakanaka.
Havanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute uye vachiita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa vari parunare muSouth Africa makare naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Sangano rinomirira vadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe riri kukurudzira vanhu pamwe nemasangano akasiyana-siyana kuti vaise ruoko rwavo pabepa richaendeswa kuhurumende kana kuti kusaina gwaro renyunyuto richiudza kuti hurumende igadzise zvichemo zvevadzidzisi zvinosanganisira mari dzemihoro nemashandiro avo. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure, vakamirira kutongwa vachipomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana munyika nekuda kubvisa hurumende pachigaro. Vanoti chinangwa chavo ndechekuwana vanhu vanosvika makumi mashanu ezviuru kuti vasaine gwaro iri vasati variendesa kuhurumende. Vamasaraure vanoti vari kufara neuwandu hwevanhu nemasangano asaina gwaro iri kusvika pari zvino. Tanonoka wandu Studio 7, abata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tari kufamba gwaro renyika riri kutenderera riri kusainwa nematicha vachiratidza vachinyora kuti vari kupa hurumende yatinoti ultimatum pachirungu kuti igadzirise chitemo chayo chekuwana muhoro unoita kuti vararame living wage. Vakatadza ichaita kuti vazorama mabasa zvakare uye zvakakurisa.
Gwaro iri ramuri kutaura riri kusainiwa navanhu vakawanda here?
Tinofara kuti pakunzwa kwandinoitwa gwaro iroro rasainwa nematicha anokwana 5820 kusvika kupera panhasi. Gwaro iri riri kusainiwa zvakare nevabereki vari kuti vari kutsigira vadzidzisi kuti vaende pasite kuitira kuti vapihwewo mari inoita kuti vatiche vakafara kuti vana vasafoire muchikoro. Gwaro iri riri kusainiwawo zvakare nevamwe vanhu vatiri muzimbabwe vatikati national labour. Tinotidzisa mazimbabweans kuti tinodzirai hondo yekurwisira kuti muwane mari inokwana kuti mutengere vana venyu zvinokwana, mutengere rezimeni kuvana venyu zvipatara nekuti tisa vana venyu nezvikoro.
Sokuona kwenyu munoona sokuti rwendo runoru mungabudirira here sezvo kuramwa mabasa kusina kunyatsofamba zvakanaka masvondo mashoma anene apfuura?
Rwendo runo ndinoona kuti vatungamiriri veatizi vari kuita basa iri vakaramba vachiita zvavari kuita vanogona kubudirira nekuti apa vabatana nerengenditao nematicha ari pasi vasiri kubatana nevakuru vemaunions vanogara mumahofisi. Saka kuramwa basa hakuramwiwe nemunhu akagara kuhofisi kuHarare anotambira mari yakawanda yaticha atinga anovamirire. Kuramwa mabasa kunoitwa naticha pache zvake. Saka maticha aya kana achinga asaina gwaro renyito vachitaura kuti kana zvinhu nhina dzavo zvisina kugadziriswa vacharambwa mabasa. Zvinoreva kuti kuramwa mabasa kuti ave neimpact nekuti kutange kuchikondirorwa nevashandi kuchakondirorwa nemabhurokrasi.
Vanga vari mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaobet masaraure vari parunhare natanonoka wandu Studio 7. Zvichakadaro rimwe remasangano anomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti ranyorera hurumende tsamba yekuti paitwe musangano pakati pehurumende nevarayiridzi nekukurumidza. Vanoona nezvezvirongwa nekubudiswa kwemashoko musangano iri Vladislas Zunde vaudza tanonoka wandu Studio 7 kuti kana hurumende ikanonoka kuronga musangano nevadzidzisi, vadzidzisi vanosungirwa kuramwa mabasa svondo rinouya nekuti havana mari yekuenda naye kumabasa.
Takanyora tsamba musi Friday semaunions ese requesting for a crisis meeting that the ministry had promised us ne public service commission that ordinarily should have happened sometime last week. Saka pari zvino takamirira kunzwa kuti vanoresponda sei komishini yacho nehurumende.
Ko kumabasa muri kudzokera here?
In the meantime tiri kudzokera hedu kumabasa but zvinhu zvakatidzvanya because hatisi kukwanisa kudzokera kumabasa neincapacitation. Mari yebasa hapana, mari yechikafu hapana, mari yezvese yekutenga hembe yekuendesa vana kuchikoro hapana. Saka kutongosusukidza takadaro tikwereta tichidii, takamirira kunzwa kuti ministry necommission vanoti vanoti chii.
Asi pari zvino hapana zvimwe zvamuri kuronga?
Hapana zvatati taronga, takamirira musangano uwoyo ndio uchatirongera way forward yedu.
Tiri kunzwa rinyere kupe kuti mungangoramwa mabasa zvekare kutangidza svondo rinouya.
Ya exactly, ultimately pakasaita engagement iyoyi ndo zvichatongoitika at the end of the day. Tisada kuti vanhu vatione fanika tisinga reason. Tino reason out too much but tiri kuti kuna employer neministry yedu iyi tigare pasi tione fani kuti tozvifambisa sei. Vakaramba zvachese kusanzwisisa, tinofunga tinotozopawo iyo notice yefull flexing lateral action isinani kana anozokwanisa kuidzora because to be honest with you maticha havana mari yekuendesa kubasa, mari yachiti kukwana. Acknowledge by the ministry the commission kuti shuwa unoti unotambirira munhu $284 muno munyika inobatsirei.
Vanga vari vanoona nezvezvirongwa nekubudiswa kwemashoko musangano repTUZ Valda Distos Zunde vari paRunare muHarare natanonoka wandewe Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Vashandi vemuzvipatara nemakiriniki vari kukurudzirwa kuti vadzidzise zvakakwana madzimai anoenda kuzobatsirwa kusarudza nzira dzekuronga nadzo mhuri uye kuti vaone kuti vatsanangura zvakazara sezvo vamwe vari kuzobata pamuviri vachishandisa nzira idzi. Mutoro wedu Nhaukiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Nyaya iyi yakabuda pachena mushure mekunge mumwe mudzimai wechidiki abata pamuviri mushure memwedzi mina asununguka mwanakomana wake. Mukuru wesangano reWomen's Action Group WAG amai Edna Masiwa vakati vari kusangana nemadzimai akawanda ari kutaura kuti mishonga inoshandiswa mukuronga mhuri haisi kushanda zvakanaka. Amai Masiwa vanoti madzimai aya anofanira kunatsodzidziswa mashandisirwo anoitwa mishonga yekuronga mhuri vachiti zviri pachena kuti mishonga iyi haisi kushandiswa zvakanaka.
Tikuzvionawo nyaya iyo yecontraceptive failure. Nezuro chaiye taive nemadzimai vaitaura kuti pane vamwe vakaita they know someone who fell pregnant year 2 iye akaiswa jadheni ye5 years. And the response we also got from the health workers was family planning, you know, it's not 100% effective. So sometimes it will be good to understand kuti vanhu vakaita nhumbava zvinenge zvakafamba sei.
Mai Masiwa vakaenderera mberi vachipa muenzaniso weJackson Red Depot Provera iro rinosungira mudzimai anorishandisa kuti ashandise dzimwe nzira dzokudzivirira kubata pamuviri muchinguva icho mushonga uyu unenge usati watanga kushanda mumuviri make. Mumwe mudzimai wechidiki anogara kudziva rasekwa amaisera musha vakaudza Studio 7 kuti vanhu vanopa madzimai aya mishonga iyi havatsananguri zvakadzama nokuti vamwe vanenge vakatobata pamuviri kare kare pavanozopiwa mishonga iyi.
Sei kwedu isusu kunouya vanhu vanoita zveringi zvemahara iyo vanoisa majadhe machii mahara but kana vakauya havatesti hani vanofanira kutesta kuti une mimba here kana hauna first vozokuisa. Iwo vanongosvika vachipfekera mumwe anenge atori nemimba yake kudhara kanotoriko kamwana kariko kwedu kukanonzi jadheu mai acho akanoiswa jadheu iko vane mimba ye3 months havana kuzviziva ndokungoiswa jadheu riya iwo vanoti havana kuzviziva.
Mudzimai uyu akaendera mberi achiti nedzimwe nguva madzimai anofunga kuti mishonga iyi inokwanisa kubvisa mimba dzavanenge vasina kuronga.
Takazongofunga kuti pamwe wakazviziva wakafunga kuti jadheu zvarinodzivirira mimba pamwe rinonobvisa chii iyo mimba irimo mwana iyeende vakuzva kuti anongorwara rwara handizivi kuti zvine chekuita here nenhingi iyoyi kana kuti hamene but vazhinji havatesti kwedu ende vanongokuisa havakutsananguriri kuti ndikakuisai jadheu jadheu haridi kushanda maningi jadheu haridi kuremerwa havakuudzii jadheu haridi maantibiotic havatauri. Saka munhu anongoiswa jadheu riya oya kumba warwara wamwa maantibiotic aya mimba yabata.
Asi Dr. Moses Macheka vanoshanda nekliniki ye Spillhouse muHarare iyo iri pasi pesangano reZimbabwe National Family Planning Council vakati mishonga yekuronga mhuri inoshanda zvakanaka chaizvo kunyanya Jackson Redepo Provera. Dr. Macheka vakatsinzira mashoko ekuti zvinogona kuti mudzimai anozobaiwa Jackson Redepo Provera kana kunoma pirits ekuronga mhuri iye atove nepamuviri nechekare.
Was for 6 weeks ibapo ndofunga kwangu aka deliver copy aka nyatso zaita postnatal care kuti zauti after what deliver which is the best method pamwe mama clinics anenge ari busy pamwe manesis ari kuanga asiri properly trained on family planning avoida that ngoti hadzoka after 6 weeks kana ida day potoza kubaya day. Saka she was already pregnant but akazobaiwa most likely.
Chiremba ava vakaendera mberi vachiti mushonga wedepo provera hauna huturu hunokuvadza mwana asati azvarwa. Naizvozvo vanhu vanenge vasangana netsauna iyi vasatya zvakanyanya.
Depo provera ikabaiwa by mistake like what happened. From the literature hapana risk yakanyanya. Or it's very little.
Dr. Macheka vanoti mapiritsi ekuronga mhuri haadhure zvekuti padhora rimwe chete mukadzi anopiwa mapiritsi emwedzi mitanhatu. Vakatsanangura zvakare kuti kana mudzima akayamwisa mwana wake nguva dzose kwemwedzi inosvika mitanhatu haakwanise kubata pamuviri. Dr. Macheka vakatsanangura kuti pane zvironga zvakanangana nevanhu rumi zvekuronga mhuri asi vashoma chaizvo vanoenda kumakliniki eZimbabwe National Family Planning Council kuti vawane rubatsiro urwu. Zimbabwe inonzi ndiyo nyika ine vanhu vakawanisa muAfrica vanoshandisa mishonga yekuronga mhuri. Izvo zvakadzikisa huwandu hwevana pamhuri kubva pavana vanomwe kusvika pavana vaviri vanozvarwa mumhuri. Sangano reUnited Nations Population Fund rinopa mishonga yekuronga mhuri pachena kusangano reZNFPC uye veUNFPA vanotaura kuti kuronga mhuri ikodzero yemudzimai wese nokuti anofanira kuita mwana panguva yaanenge azvisarudzira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Munhau dzemitambo. Gurukota rezvemitambo netsika muzvare Kesti Coventry vazivisa nhasi masikati kuti Zimbabwe haichaitirwa makwikwi emutambo wenhabvu yevanhurume weCOSAFA Challenge Cup yegore rino, vachiti urongwa hwacho hwanga husina kunakira ZIFA pamwe chete nenyika. Ukuwo mutungamiri weZIFA waFelton Kambamura vatiwo Zimbabwe ichaedza zvakare kuti iitirwe makwikwi aya mugore ra2021 zvichienda mberi, uye kuti izvi zvinopa nyika nguva yekugadzirira makwikwi aya zvakakwana. Chirongwa chedu chelive show kuna 8 PM manhero ano. Nhasi tiri kutarisa nezvematanho atorwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekumisa vakuru vemauto vana basa, uyewo mashoko avanonzi vakataura mukupera kwesvondo anonzi nevamwe anokonzera mhirizhonga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanomisa basa vakuru vemauto vana paine tarisiro yekuti vachapiwa mamwe mabasa ekumizinda yeZimbabwe kunze kwenyika. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vatenda ibiti vanowanikwa vaine mhosva yekutyora chikamu chemutemo wesarudzo vachipiwa mukana wekubvisa faindi yemadhora $200 kana kugara mujeri kwemazuva manomwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange minesi zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndikusiya mina Chris Gande.
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.